Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro avakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuro vakasiwa vasina chekubata.
Tatorerwa boots matimbaland zvangosumudzwa pekutanga kuti aiwa imi mune table iri right, rambai muri dzorerai pakare mokubvisirei, vatabvisa vatadzorera, takudzorera tichibhizi kudzorera. A big bado takurwa imabhutsu ekula boxi zvine madrinks atakurwa zvainge.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha, asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ndingafungodai vatsvagira vatitsvagira pekunotengesa pakanaka, nekuti isusu panotoitoka tinoto nekadhi rekukanzu tinaro, tikati varatidza zvanzai waimeni muri raiti rongedzai, tovavadzoka futi tetinaro iro rakadai so Exegiri revenda irori tovavatora vavadzodzoka vamwe vakauya 3 varongoti confuse abekiti atatorongedza ebhuti taisa sekutaura kwangu aita kuti vanhu vari kubvisai zvinhu chii zvenyu, taakurongedza vanzai vadzoserai musabvisi vamwe vaati takurai tona vaakuti bvisai mabhegi atotakurwa.
Mumwe anotengesera paCopacabana vachancellor Musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta guta rino musiti muno, chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tishande nevanhu, kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa, asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murodhi. Saka vanofanira kugadzirisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzirisa policy iri friendly, urongwa huri unowirirana nekurarama kwevanhu.
Mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
Mapurisa auya pano akamhanyisa mavhenda akawanda, mavhenda akatiza, iko zvino vamwe vazara mumakona emastreet, asiwo tiri kungoonawo vamwe vadzoka, asi mapurisa ari kupota achitenderera achivatsvaka. I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo ndeyekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa, nokuti chiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhendini inhau yeurombo, inhau yekushayikwa kwamabasa, makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika, avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.